Cook Beat Production.
Rose, agafara chose, aine ruga.
zizere ni muganga mapfuba gazere ne mungu waganyorobera umwe anofaina shungu ze moyo imi asinagurayira zvakanaka zvaupenyu vanovanza pasipi pamwe chete mukuruva onyetsotifukidza rufundimai